Ndaishandira ndiri kumazowe pabox 10 mazowe. Ndakatanga kushandira chikoro ichi musi wa 2 September 2013, ndikazomiswa musi wa 5 March 2018. Saka ndakashanda makore mana nehafu.
Chikonzero chii chamakamisirwa basa?
Handina kupiwa kuti chikonzero, asi kuti ndinongofungidzira kuti ndakatadza. Handina kuendese mwana waaifanirwa kuendeswa kuchipatara. Mushure mekunge motikari yandakanga ndapiwa kuti ndishandise yaita kafort, saka ndokubva ndataura ndaripota fort yacho kune kumaofficials avo, asi havana kugutsikana nazvo. Vakanga vachiti vanongondiendesa mwana kuchipatara. Ndobva ndati ndofamba here nemotokari ine dhoo risina kuvharika remashure yakashama. Ndopavakabva vandikatira foni mukuru iyeye. Kubvo ipapo awa mangwana acho mande, ndakangonzwa ndakungonzi auchafaniri ndiri pamba basa. Ndokubva ndangomiswa pasina kupiwa notisi yekunyora pasi, asi yakanga iri verbal saying yekuti wakumira basa.
Saka vaita izvi makazotora matanho api manje?
Ndakanomhangara nyaya yangu kune National Employment Council Educational Welfare. Ndokwandakanyoresa nyaya yangu. Haifanirwa kunge vakaserwa samoni rekuti paite hearing, asi hakuna wauya nenguva dza11 dzaifanirwa kunge nyaya yangu ichinzwika.
Mapuwa here rimwe zuva rekuti nyaya inganzwika rini?
Hongu tatiwa musi wa 10 April.
Ko mashandiro amanga muchiita anga akamira sei makore esaya?
Ndanga ndichishanda basa rekutyaira. Ndaityaira bhazi revana vechikoro kuenda kumitambo, kumasports, kumaeducational trips nezvakadero, nemotikari dzimwe diki dzepachikoro kuita mabasa akangosiyana siyana. Saka ndaya ndichishanda sadhiraivha.
Ko maipiwa here dzimwe mari sekuti kana masenza muchiita overtime maishanda mahours akawanda zvakadii?
Mahours ndaishanda akawanda ari kunze pebasa, sekuti kana ndaienda kumasports ndaikwanisa kudarika nguva dza4 kuroko dzekupedza basa, zvekusvika kuma8 kana kuma9. Masaturdays ndaishanda ndaienda kubasa ndisina mari yandaipiwawo yekombanishoni yeizvozvo.
Saka kwamakaenda kunomhangara vari kuti kudii nenyaya yemashandiro akadai?
Ndo zvavanga vari kuti izvo paitwe hearing neakamirira kambani iyoyo wozotsanangurirwa kuti pane here zvanga zvisiri kufufirwa nemaarias anofanirwa kubhadharwa kana vachizenge vawirirana nazvo. Kana vasina, veNational Employment Council vati vanoturawo nyaya vachikwidzawo kulabor court kusvikira zvizvende zvaagadziriswa.